Burerino, Sanganare United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, rakasarudza dingindira, rakanangana nekuburitswa kwenhau, pasina kutya kana kurerekera divi. Mukuru wesangano iri, Muzare Audrey Azley, vanoti zvakakosha kuti basa renhau riitwe pasina kupindira kwevezvematongerwo enyika kana vemabhizimisi sezvo kuchikanganisa basa iri. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Vatavani Mupofu, vanoti sangano ravo rinofara nedingindira iri, vachiti rinotaura zvinhu zvavanogara vachitaura kuti hurumende inofanirwa kukoshesa. Asi vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa haisi kuzadzikisa zvainotaura pakusimudzira mabasa enhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbonyikidzwa.
Kubatwa kwevatapi venhau kutaura pachako kwatinotiko freedom of speech ngakusungunurwe, nekuti zvatinoona isu tichitarisa nyika dzose dzinoratidzawo dzakavhurikana dzakasungunuka dzinoratidzawo zvakare kuti ndidzo nyika dzinokurumidza kuenda mberi pakubudiriro. Nekuti mukange mavhura kutaura, mavhura kubatirana pamwe chete, zvazvinongoreva ndezvekuti muchatanga kufamba nedonzvo rekuona kuti mavhura kuparurwa kwezivo, tinotiwo my inventions.
Chipanga Mazano, musangano reHuman Rights Watch, uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewana Vinga, vanoti makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga, hurumende ichine basa guru mukusimudzira kodzero dzine chekuita nekutapwa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko. Vanoti kana kuchitariswa Media Freedom Index, iyo inotarisa kusununguka kwakaita nyika dzepasi rose munyaya idzi, hazvifadzi kuti Zimbabwe inoramba iri pachinzvimbo chiri pasi.
Nyaya yekuti panyaya dzepasi rose Zimbabwe inenge ichionekwa iri kumanumber 127 paMedia Freedom Index, zvinongoreva kuti iri kutambira kumuswe panyaya dzekodzero dzevatapi venhau. Zvinofanira kuti zviitwe nezvekuti Zimbabwe isimukire zvachose, izadzise vimbiso zhinji dzakaitwa dzekusunungura nekuita kuti vatapi venhau vasununguke mukati menyika.
Gweta vaChris Mike, vanozivikanwa zvikuru mukurwira kodzero dzevatapi venhau, vanoti kuvimbisa kwehurumende kuvandudza mitemo ine chekuita nenhau chinhu chakanaka zvikuru, asi hurumende iri kunonoka kuita izvi. Vanoti vanoshushikanawo nenyaya yekuti vatapi venhau vanoramba vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevechiuto, kunyanya pakatanga kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba, vachiti izvi hazvifanirwe kuitika munyika ine utongi hwejekerere.
Tinoona kuti panguva ino yeCovid-19 pakaita dambudziko rekuti vatori venhau vazhinji vaikanganiswa mashandiro avo kusvika vatozoenda kumadzitare edzimhosva kuti vasunungurwe. Tinotenda kuti madzitare edzimhosva akanzwa kuchema kwevatapi venhau, saka pari zvino vazhinji vanotaura kuti zvava nani mashandiro avanoita. Asi tinoona kuti chimwe chinonetsa ndechekuti mitemo inoenderana nekutapwa kwenhau haina kunyatsomira zvakanaka. Kunyange hurumende yakati iri kuda kuvandudza mitemo yakaita seaipa, chirongwa ichocho chiri kuita sekuti nonokei.
Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, kurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende yakazvipira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vanoti hurumende iri kutora matanho ekuona kuti vatori venhau vashande vakasununguka ichivandudza mitemo yakaita seaipa neposa. Asi vanoti vatori venhau vacho vanofanirwawo kuita basa nemazvo vasingawedzeredze. Vatiwo basa revatori venhau rakakosha zvikuru munguva ino yekurwisa coronavirus, sezvo pachidiwa nhau dzechokwadi dzinobatsira vanhu. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radios, Zacras, Muzvare Vivian Marara, vanoti pose panoshungurudzwa vatapi venhau vachiita basa ravo, hurumende inofanirwa kubuda pachena ichishora izvi uye kutora matanho akasimba.
Panoitika nyaya dzekushungurudzwa kwevanotora nhau, ivo ngavabude pachena vachiratidza kushungurudzika nenyaya idzi, kuitira kuti vanhu vazivawo kuti aiwa ministry yedu neZimbabwe Media Commission vanotimirira.
Muzvare Marara vanotiwo kunyange hazvo izvi zvakatora nguva, chinhu chinofadza kuti munyika mave kuzove nenhepfenyuro dzemunharaunda, vachitiwo nhepfenyuro dzakadai dzakakosha kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus.
Chivimbo chedu chaiva chekuti dai zvese izvi zvakakwanisa kuitika kudhara. Pari zvino patine nyaya yecovid-19 vanhu vaikwanisa kuwana nhau, especially vari kumaruwa nedzimwe nzvimbo dzisingakwanisi kuwana masaisai.
Vakambove mutapi wenhau uye vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Baradza vanobvuma kuti Zimbabwe yange yakasaririra kumashure pane dzimwe nyika kunyanya munyaya dzekutepfenyura. Asi vanoti vari kugutsikana nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau, vachiti vatapi venhau pachavo vakapiwa mukana wekupa pfungwa dzavo pamitemo iyi.
Zimbabwe payakanga ichinzi Rhodesia ndo yakatanga kuita television kuchamhembe kuno kweAfrica, asi pari zvino yakasaririra dzimwe nyika dzese dzaakumberi. Saka tinofanira kuona kuti tabata dzimwe nyika akakutodzipfuura, nekuti hatingaite mitemo inoita kuti upenyu hwedu hutambudzike. Saka ndo zvakati president wedu akati handichazvida izvozvo, gadzirai mitemo yakanaka inoita kuti vatori venhau vaite zvakanaka. Hurumende iri kutevedzera zvamuri kuda imi vatori venhau, ndo zviri kudawo hurumende.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti vatori venhau muZimbabwe vachiri kumbunyikidzwa zvakanyanya.
Zuva iri rasvika gore rino apo panguva yekuti tese tiringoshungurudzwa nenyaya yakaitika mazuva apfuura yekuti tiri mukati melockdown yakonzerwa nechirwere chashura chanetsa chinonzi COVID-19. Asi tiri kuona kuti muno muZimbabwe masvondo apera iwaya, majournalist mazhinji anga achinzima hamusi essential service, saka hambvumidzwi kufamba. Muno muZimbabwe takaona vatapi venhau veZBC chete ndovanga vangonzi ndo essential service, asi vamwe vese vanokavha mapepa akazvimirirawo nedzimwe nhepfenyuro dzakazvimirirawo zvadzo vainzi havasi essential services. Saka iyoyo discrimination tinoona kuti inoratidza kuti muno muZimbabwe tichiri kuresa maererano nekunyatsocherechedza zuva iri.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect amai Abigail Gamanya vanoti nyaya yekuchengetedzeka kwevatapi venhau kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus chinhu chakakoshawo zvikuru.
Tinoona kuti vazhinji vedu hatisati tava nezvipfeko zviya zvakasungirwa nemutemo kuti tinge tiinazvo zvatinoti protective gear, nokuti maripota aya ari kukavha nhau idzi vanofanira futi kunge vari muvanhu vachitsvaga nhau idzi kana kunzwa nhau dzakadai kuvanhu, asi vanenge vasina chiruchengetedzo pamusoro pevhairasi iyi.
Amai Gamanya vanotiwo pachine rwendo rurefu panyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mumabasa ekutapwa kwenhau, asi vanoti vari kufara kuti zvinhu zviri kushanduka sezvo makambani ane chekuita neku